zeki rikuzivisa mudzidziso yavari kuita nenhengo dzemapato vari kukwikwidza kuti polling booth richange riri pamberi pevanenge vachivhotesa danho riri kurambwa nevakawanda. Masangano nemapato aya anoti munhu ari kuvhota anofanirwa kuenda kunzvimbo yekuvhotera kana kuti polling booth inenge iri kuseri sezvagara zvichiitwa musarudzo dzose dzekumashure. Asi zeki inoti iri kuita izvi kuti vadzivirire vanhu vanenge vachida kutora mifananidzo yebepa ravanenge vavhotera. Mukuru wezek mudunhu rematonaland west vaaustin ndlovu vanotsanangura.
Iye zvino polling booth rino rakutarisa kuno nevanhu. Munhu kana akuvhota haachaendi kuseri, anongosvotomira pabhuti ipapo asi akafuratira vanhu vese vari mupolling station. Saka chatiri kuitira izvi ndechekuti panga pave netendenzi yekuti vanhu vanotora mapicture ebaloti pepa ravavhota, mafoni ayaya vozotumidzira kana pangava pamawhatsapp kana pangava pachini nehama neshamwari kuti inini ndaisa paya pepa paya.
Vandlovu vanoti vakatora danho iri kuchengetedza vhoti yemunhu kana apedza kuvhota sezvo pasina munhu anobvumirwa kuziva panenge pavhotera mumwe munhu.
Nyange tiri vanhu vanogara mumuri imwe chete, hazvitokodzeri kuti inini mudzimai wangu azive pandavhotera. Sikiresi yacho yevhoti haichisi. Saka naizvozvo tiri kuona kuti hapangave nedambudziko guruza ringaonekwa nevanhu kuti zvaari kutarisa kuvhota. Sekomishini takaona zvakakodzera kuti izvozvo hazvikanganise sikireti yemunhu, nekuti chake kungofuratira vanhu zvaari kunyora apa, hapana ari kuona zvaari kunyora. Opeta mapepa ake otendeuka ochinokanda mubhokisi rinofana kukanda, handioni paine dambudziko.
Mukuru anoona nezvesarudzo mubato reMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa mudunhu rematonaland west vakawanda chigumo vanoti kuvhota munhu akapira musana vanhu zvinokwanisa kuti munhu afunge kuti pane ari kudongorera. Vachigumo vanoti zviri kuita zek imwe nzira yekuti vanhu vatye uye kuti vavhotere pavasingade.
Semaonero edu tinoona sekuti ndeimwe nzira yekuvhundusira vanhu, yekumanikidza vanhu uye kuti vavhote pavasingadi.
Sachigaro wezimbabwe election support network kana kuti zesi vaandrew makoni vanoti zviri kuitwa nezeki kukanganisa kukuru kuchazviringidza vavhoti sezvo vanenge vasina chivimbo nevanhu vanenge vari kumashure kwavo. Mukuru weelection resource center kana kuti ERC vatawanda chimhini vanotiwo zviri kuita zeki mucherechedzo wekuti mhando hombe kusarudzo dzakachena ibazi rezeki. Vachimhini vanoti apo pasi rose riri kuedza neparinogona kuti vhoti yemunhu isazivikanwe nemumwe munhu, zeki riri kushingaira kuti vhoti yemunhu ive pachena. Sangano rezek riri kuendeswa kumatare nemasangano akasiyana uye nemapato anopikisa richinzi riri kutadza kubata sarudzo samutongi gava. Ndakamirira studio 7 muchinoi, ndini apa Chigoriwa.